side of sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tunosangana zakara manero anasi, uru msue mufuro kubumbi 12, 2021. Maka tereri ku Studio 7, nepenyero inya zirigitika mZimbabwe, zamuno piwane Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti hurumende haina kugadzirira kudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro. Asi bazi redzidzo yepasi rinoti rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro westandard operating procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nahwo. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don Dr. Simba Makoni ava vaive munyori mukuru weSadic kwemakore gumi vanoti vanotambira kutumirwa kwemauto negungano iri kuMozambique sezvo riri rimwe donzvo rakaunza nyika idzi pamwe chete. Mashoko atiri kutambira anoti zvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vainge vasiri kuzivikanwa kuti varipi kubva musi wa 24 kurume vakarwiswa nzvimbo yePalma mudunhu reCabo Delgado muMozambique vaonekwa vakafa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira vari kuputa nekunwa zvinodhaka kuti vari kuisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ riri kupomera bazi rezvedzidzo yepasi mhosva yekunyepa kuti rakanga rakagadzirira zvakakwana kudzivirira covid-19 muzvikoro sezvo huwandu hwevana vechikoro vari kubatwa necovid-19 huri kukwira zvakanyanya. PTUZ inoti zvikoro zvinosanganisira Prince Edward High muHarare, Sacred Heart Primary School kuEsgodini mudunhu reMatevele South pamwe neSacred Heart High School, Girls College muBulawayo, Umuzingwane High School iri Matabelele South nemuZilikazi Primary School muBulawayo zvine vana vanodarika mazana matatu vakabatwa nedenda iri. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti dai hurumende yakasimbisa mitemo yeWorld Health Organization dai dambudziko iri rakadzivirirwa nekuti vana vaive nechirwere vaikwanisa kuvhenekwa vasati vatapurira vamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvatinongoreva ndezvekuti vana navarairidzi vakabva neutachiona kumahoridhe vachibva kwakasiyana-siyana pavakazosvika pazvikoro ndobva vatanga kutapurirana. Saka dambudziko ratinaro nderekuti ministiri iri kuramba uyezve yakaudza kabineti kuti muzvikoro makanaka munoda kuti vana vachivhura vasina zvavaita. Mari zvekare inoita 750 million iyo yakapiwa nehurumende hatina kuona ichienda kuzvikoro nekuti kuzvikoro kwakuna masanitizers, hakuna mamas, hakuna mathermometers, hakuna zvako kana rimwe cheche testing kit. Saka zvinongoreva kuti vanhu vari kuzadzana kutapurirana zvinopa kuti zvinese kana pachikoro pakangoenda mwana umwe chete anenge ane utachiona zvinoreva kuti utachiona unopararira nokukurumidza.
Asika Dr. Joe vebazi rezvedzidzo yepasi vari kuti ivo vari kugutsikana neyavanoti standard operating procedure yavakaisa muzvikoro uye vari kutevera zvese zviga zvakaitwa neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kwecovid-19.
Ayo ndiwo anonzi manyepo. Dambudziko ratinaro muZimbabwe ndokuti tinenge tine dokumendi rakanaka zvikuru zvinoratidza kuti maprocedure anofanira kuti atevedzwe ndeapi. Asi asi hatina zvatinoita izvezvi ukaenda kuna navandoro vanenge vachitaura kuti muzvikoro vakaisa zvibhorani asi tinokwanisa kuenda navo tikanovaratidza zvikoro zvakawanda zvitori namvura chaizvo running water itorimo muzvikoro saka dambudziko ravo ndorokuti miromo yavo haimhari nenhunhu uyezve muromo hauzari runirwizi asi hazvibatsiri nhema idzi.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei Dr. Joe?
Chinhu chikuru kuru ndechekuti tinofanira kutiise musoro pamwe chete sevarayiridzi Ministry of Fisheries nehurumende kuti titore gwara rinopa kuti chirwere ichi achitapurira muzvikoro chingapa chete chirwere chichatapurira kutoona kuti tatesta varayiridzi vana vechikoro nevamwe vashandi vanenge vari pazvikoro ndo zvatinoona sekuti ndo zvikurukuru zvinofanira kuti zviitike nokuti health and safety yavarayiridzi nevana vechikoro inofanira kuti ichengetedze nokuti chirwere ichi hachienderani nokudzidza zvakanaka muzvikoro uyezve zvikoro hakufi kwakadzidza zvakanaka kana varayiridzi vasina kupiwa mari inokwana dambudziko rinofanira kuti maministry officials vafeise mari yakabviswa nehurumende 750 ngaende kuzvikoro uyezve varayiridzi ngavabhadharwe mari dzinokwana kuti vange vachienda kumabasa vabatsire vana kana pasina izvozvo gore rino richangoita wasted years nokuti hationi vana vachiita zvakanaka vanozopera gore rino.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi redzidzo yepasi rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro hwekudzivirira kupararira kwecovid-19 hwestandard operating procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nahwo ngatinzwei vachitsanangura.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuramba richishandisa anonzi mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvakangodarika 10 zvaratidza kuti zvine nyaya dzecovid-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano takagadzirira kuti COVID-19 yacho isapararira.
Uwandu hwevana vabatwa nedenda iro muzvikoro hwakamira sei?
Muzvimwe zvikoro zvatiri kutaura izvi manhamba zvacho anongovawo wanapo kunze kwekumatebeleland south kune chimwe chikoro chinenge chineti vana vakati wandei vakabatwa necovid-19 asi tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti mastakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana patinenge tichishandisa mastandard operating procedures edu uye nekushandisa zveworld health organization zvinoita kuti tisapararidza COVID-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1538 vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 37,288 vanhu gumi nemumwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 34,873 vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 877 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 194,594 vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi maviri nezvisere nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 28,898. bato rinopikisa remavambo Kusile John, Dr. Simba Makoni, avakambova munyori mukuru weSADC kubva muna 1983 kusvika 1993, vanoti vanotambira danho reSADC rekupindira muhondo yeMozambique iyo yauraya vakawanda kusanganisira chimwe zvicharwa cheZimbabwe, Vanyasha Mugwagwa. Mumashoko kuvatori venhau, mhuri yavamugwagwa yati mufi aive nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye ainge asiri kuzivikanwa kuti aripi kubva musi wa28 kurume pakarwiswa nzvimbo yaaigara nevanopfurikidza mwero mumozambique vanodyidzana nechikwata cheislamic state. Nzvimbo yakarwiswa inonzi Wentworth Camp muCabo Delgado. Mhuri yavamugwagwa inoti vave kuedza kuunza mutumbi wavo kumusha asi zvichatora nguva. Vamugwagwa vaishanda pahotera yeRemote Site Solutions muMozambique. Mukuziya nezvehondo iyi iri muMozambique, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro naDr. Makoni.
Zvechokwadi kutsigirana nyika dzekuchamhembe kweAfrica, dunhu reSADC nderimwe vezvinangwa kana zvisungo zvebato iroro. Saka zvakakosha kuti nyika dzibatsirane kana paine dzimwe dzadzo dzinonga dzapinda mumatambudziko.
Asi nyika idzi hadzina kudya manonoko here, Dr. Makoni?
Kusaziva nhaurirano dzanga dzichiitika pakati pehurumende yeMozambique nehurumende dzimwe nyika ungarangarire kuti mutungamiri weZimbabwe vaMnangagwa vane zuva ravakaenda kunosongana navanyusi kubaira gore rakapera. Hatina kunzwa zvizere zvavakataurirana vakabvumirana ipapo, asi ndine chokwadi chekuti dai nhaurirano pakati peMozambique nedzimwe nyika dzakanga dzakajeka, dzimwe nyika dzingadai dzakakwanisa kukurumidza kutsvaga nzira yekubatsira Mozambique. Asi sepatawa iko zvino zviri nani kunga vanonoka vachiwa nezvavanozoita pane kushaya chavanozoita zvakare.
Munoti wokudii nechisungo chakabuda nevatungamiri ava pavakasangana mazuva mashoma apfuura?
Chandingangoti hachina kujeka kwandiri ndechekuti pamusangano wekuswera nezuro uyu gwaro rakabudapo hazvina kunatsojeka kuti chii chaizvo chakabvumiranwa kuti vaite vari pamwe chete kutsigira Mozambique. Saka tiri kutsvaga vanogona kutiturikira kuti vatungamiri vatanhatu ava pavakaswera vari mumusangano vakabvumirana kuitei chaizvo chekupedza dambudziko remagandanga ari kushungurudza Cabo Delgado, asi ane njodzi yekushungurudza nzvimbo dzakawanda kusanganisa nenyika dzakapoterana neMozambique.
Vamwe vari kuti sezvo vakapandukira hurumende yeMozambique vachidyidzana neISIS, zvakakosha kuti nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzakabudirira dzipindire kubatsirawo muMozambique. Munoti kudii nemashokwa?
Ini hangu kugara nekugara ndinodavira kuti dai vanhu taiedza kuzviriritira nekuzvibatsira pachedu tega tisati tatsvaga rubatsiro rwevamwe vekunze. Padanho ratiri iko zvino ndaifunga kuti dai hurumende yeMozambique ichitsigirwa nini hurumende dzemudunhu reSADC, kana zvatozonetsa votambarara kuenda kune dzimwe nyika dzemuAfrica vatsvage nzira yekubatsirana kuti tipedze dambudziko remagandanga aya tisati taenda kune vekunze vekure kure, kuti tionewo zvatinogona kuita isu pakuzviriritira kwedu pachedu tega.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo Kusile John, Dr. Simba Makoni, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz shortwave. Mhuri dzinodarika mazana maviri idzo dziri kushandisa zvimbuzi zviviri dziri panjodzi yekubata zvirwere mumusha unogara veruzhinji weChebanga kuMhangura. Nunurai Jena anotipanya enotevera.
Mori izi zinevanu anudarika maza na masere zaimbo shanisa zimbuzi zishanu sezo mvrayayi waniku angu wazuse apu mgoji wa ishanda. Asi zume zimbuzi zaka varwa nukudakwe kushayi kwa kwimvura izo zave kuita kuti wanulaitile china pasi sezo zichigara zaka zarangu wazuse. Vamwe vanhu vave kuitira china mushima baketi vozoya kuzodira muchimbuzi sezvo vasingabvumirwe kuitira china masango ari pedyo. Kana zvimbuzi zvazara vagari vanotora china nezvipoto zvakasakara vachiisa kunorasirwa marara. Mumwe mugari amai choniso mapeka vanoti dambudziko nderekuti zvimbuzi zviri kuzara nguva dzose zviri kuita kuti vabvise china zvisina utsanana.
Problem ndiyo iye kuti anga azarisa asisina kwekuti china yacho inekwe kuenda. Cherewa nechipoto ichirasirwa kuchicherwa nechirasirwa.
Izvi zvinotsigirwa namai sarudzai bhanda ava vanoti nzvimbo yavo haichagariki nekunhuwa.
Vanozvina matoilet izvo zvinotsigirira muchisina kudai. Zvinotsigira pasi vanhu vanotsigira pasi kuseri. Tanzwa nayo toilet.
Mukuru wezveutano kana kuti Environmental Health Technician mudunhu remakonde iro rinosanganisira mhangura vaDonaldson Siyaya vanoti dambudziko guru nderemvura.
Chibanga vamirira yakaita yakanga isina recirculation system. So the old system yaivapo yashaisa septic tanks. Asi kwakuine mvura yairana back then kuine varungu vanga varipo kana varipoemaini. Saka mvura ine chakazoitika the pump yacho yaishandiswa kuunza mvura kuona kwakuna hunyani hakusisina pachitikitimu sava kurelaya nedhemu kwandi ndipa alpha okuti dhemu yacho seri enough daina vationa vamvura so hakusina namvura inase nouya kuno.
Vasiyaya vanoti kanzuru iri kuvaka zvimbuzi makumi maviri nezvishanu senzira yekuderedza dambudziko revagari ava. Mumiriri wemhangura muparamende amai Precious Masango vanoti vave kushandisa mari inobva kuparamende yeConstituency Development Fund kana kuti CDF kuvaka zvimbuzi zvemakomba vachiti vakatarisana nedambudziko rezvirwere chero nguva nekuda kwetsvina.
Kuna anoenda onoita zvokuchera tsvina chirasa inenge ichirasirwa ipopa kutsiva muvanhu vakwanise kupinda mukati. Saka ndakatozoaplya kuparliament kuti zviri kuitika izvika hazvifambi. Tiramba takangogarira pamusoro pehealth hazard. Saka zviri nani after taita maconsultations naEHT akati tinogona kumboita mablack toilet for now.
Zvichakadaro kuramwa mabasa kwevashandi vekanzuro yeHarare kunonzi kwave kuisa upenyu hwevanhu munjodzi sezvo mvura ine siweji yopinda mudzimba kana kungoyerera pakati pegucha uye kunzvimbo dzakaita seNew Tafara, Glenview, Budiriro neHighfield. Mumashoko kuvatori venhau kanzuro yati vashandi vari kuti vanoda zvikwanisiro zvekuti vazvidzivirire mukutapuriranwa kwechirwere checovid-19 uye mari dzekubatsirikana. Asi rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association rinoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinogona kupa kuti zvirwere zvakaita sekorera yakauraya vanhu muna 2008 zvipararire. Ndakamira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emudunhu reMinneapolis munzvimbo yeBrooklyn Center muAmerica nasi akanda utsi hunokachidza kune vanhu vanga vachiratidzira mushure mekunge mumwe murume mutema vadownright vanga vane makore makumi maviri vapfurwa vakafa nemupurisa nezuro vachinzi vainge varamba kumira sezvaainge audzwa nemupurisa. Zvinhu zvagara zvisina kumira zvakanaka mudunhu iri sezvo muri imo muri kutongwa mumwe mupurisa wechichena Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera rufu rwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd. Kuverengwa kwemavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kwatanga munyika yeChad asi zvinhu zvisina kugadzikana nenyaya yekunetsana kwevanga vachikwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby vatonga kwemakore makumi matatu uye vari kutarisirwa kukunda zvakare. Nyanzvi munyadzi utano dziri kuyambira vanhu munyika kuti vanogona kukanganisika pfungwa dzavo uye utano hwavo nekuda kwekunwa pamwe nekuputa zvinodhaka zvakaita semutoriro, dombo kana kuti guka, kuti ganja cakes, mushonga wechikosoro kana kuti bronclear inozikanwa kunzi bronco, uye doro rakaita semusombodhia. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti nekuda kwehori mapurisa ari kurega vanotengesa zvinhu izvi vachiita madiro ajojina, zvoshyirwa kuti vakawanda varasikirwe neupenyu. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere, avo vanoshandira kuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo, vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzere zvakawanda, asi mhedzisiro yetsika iyi kuvhiringidzwa kunozoita pfungwa dzavo.
Chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vaide kushandisa zvinodhaka zvotanga vachida kuita zvinonzi experimentation, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo, chinoita kuti vave justification nekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparadzwa kweupenyu hwevechidiki kuri kukonzerwa nezvinodhaka izvi. Muzvare Masarira vanoti vakazvionera nemeso avo zvinoitika kuvanhu vanoshandisa zvinodhaka muupenyu hwavo, sezvo mwanakomana wavo akatarisana nedambudziko iri.
Yemutoriro kana kuti crystal meth kana vana bronkava inyaya iri kushungurudza muri zhinji. Mwana wangu anombomira kana achinge abva kurehab, akamboshandei zvoita kunge zvakanani. Akasangana zvakare nevaya vanoita izvozvo, uonoita kunge sokunge akuda kutanga. Inyaya yehondo yekuramba tichitsudza nekugadzirisa kuti mwana agone kunopinda muforo, agone kunorarama zvakanaka.
Amai Charity Mandishona, avo vanomirira kodzero dzemadzimai ari mumabhizinesi madiki uye vari nhengo yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, vari kukurudzira hurumende kuti iparure zvirongwa zvekubatsira vechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Manishona vanoti zvimwe zvave kuvashungurudza nekuvarwadza inyaya yevanasikana nemadzimai makuru chaiwo ane mhuri vave kushandisawo zvinodhaka, inova nyaya yovhiringidza magariro akanaka nemhuri dzavo.
Paratiri kuenda futi vana vanenge vasina kudzidza vobva vaita futi madrug, endi chakunyanya kundirwadza izvizvi ndechekuti chero vanasikana nemadzimai vagumirwa iye zvino havachaziva zvekuita.
Mufundisi Mazvarira Shemabhugu vanotungamira Wisdom Church International iri kuBorodhel vanoti vanhu vane matambudziko ekupererwa nemazano pazvinhu zvavanosangana nazvo muupenyu vanokwanisa kubatsirwa nemakaunsela akadzidzira basa iri. Mufundisi Mabhugu vanoendera mberi vachiti ivowo vakamboita chirwere chokufungisa chinonzi pachirungu depression, asi vakawana rubatsiro. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa kwemaindastri nemisika muna kurume gore rakapera. VaMurambidzi vanoti dambudziko revanhu vanoputa nekunwa zvinodhaka riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe, uye zviri kuonekwa nekuzara kwakaita nzvimbo dzinorapwa varwere vepfungwa. VaMurambidzi vanotiwo zvakare zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekumasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere, zvichinyanya kukonzerwawo nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa nesangano reSocial Science Research Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka izvi kuri kunyanya kubata vagari vemumadhorobha enyika. Sangano iri rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti vanhu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana kana kuti 57% vakaonekwa vaine dambudziko rekukurirwa nezvinodhaka, uye zvakabuda pachena kuti chichero zvazvo varapwi ava vachiziva kuti vanokwanisa kurapwa vanotya kuenda kuzvipatara vachityira kuti vanosungwa sezvo mutemo usingabvumire kushandiswa kwe zvinodhaka. Bazi rezveutano rakaparura chirongwa chekufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa gore rakapera, asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Bepanhau reHerald rinoti mutauriro wematikitiva eCentral Intelligence Department vakati mapurisa ari kuzviziva kuti pane vamwe vavo vari kuita zveuori vasingasunge vari kutengesa zvinodhaka. Vanoti kana paine vanoziva mapurisa ari kuita zveuori vakasununguka kufona pa Zetarapi National Complaints Desk pa number dzinoti 2427036 31 kana kuti Police Anti-Corruption Unit pa number dzinoti 0242702083. Daka mirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chakatanga gadziriro yacho yemwaka uno mukupera kwesvondo mushure mekunge vatambi vacho vabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kuongororwa utachiwana weCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakatanga gadziriro yacho chine vatambi vatsva nevamwe vagara variko vaine chinangwa chekutora mikombe iyo yanguve nhoroondo mushamavo. Murairidzi wavo Tondera Indiraya anoti vatambi vatsva vane mukurumbira vanosanganisira Jeff Chemwanjira, Timon Mvula, Sylvester Apia, Byron Madzokere, Tinashe Makanda, Kudzanai Demera, Kim Nadolo na Newman Sianjali vakabatana nevamwe vakaita saPatson Jaure, Simba Chinani, Emmanuel Jalai, tinotenda Muringai, Mnyaradzi Mawadza na God knows Murwera avo vaivepo kare. Ndiraya anoti nevatambi ava ari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno kutanga nemukombe weIndependence Trophy uyo Dynamos iri kusangana neHighlanders nesvondo.
Isu sechikwata cheDynamos Football Club tinotarisira kunga tichikohwa mune mitambo yese yatinotamba. Tikada kutarisira history yatinayo, tinotarisira kuti mutambo wese watinotamba tinofanira kunga tichikunda. Competition yese yatinotamba tinofanira kunga tichiwina mikombe. Saka itarisiro yedu zvakare mwaka uno kuti mikombe yese yatichatambira tichatamba nesimba kuti tikwanise kukunda. Takatotanga kushanda ishuviro yedu kuti mutambo uyu watakatarisana nawo uyu weIndependence Uhuru Trophy yakatikoshera zvikuru. Saka tiri kutarisira kuti tishande zvine simba kuti tikunde musi wesvondo.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti varipo kupa Ndiraya rubatsiro kana paine maburi anoda kuvhara muchikwata chake.
Maburi anoda kuvharwa. Murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa. Saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa dai ndadai.
Isisi chedu sema executive tinenge chingopa support.
Vateveri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza vari kuchema nemamiriro aive akaita chikwata chavo pakapedzisira kutambwa mitambo icho vanoti chiri kuda kugadziriswa zvakasimba.
Yes, we pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose.
Makundano emukombe wePremier Soccer League, Dimbare iri mugungano richatambira muHarare rine zvikwata zvinoti Capes United, Harare City, Herentals, Yada pamwe neZPC Kariba. Mitambo iyi iri kutanga musi wa 8 Chivabvu muHarare, Blawayo Mutare pamwe nezvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye kubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina kugadzirira kudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro. Asi bazi redzidzo yepasi rinoti rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro hweStandard Operating Procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nazvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kuMavasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela ukubani le COVID-19 eye vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi zokuhlatshwa ijekiseni leyi. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema ugcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisa ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuso. Abezempilakahle bakhuthaza abaphila lo fuba lwe-asthma ukuba belandele iziqondiso zokuvikela i-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu ukhanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi sokuhlatshwa lijekiseni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugceleyo.
Ukuqanza kwenani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngalezi nsuku kuza ngesikhathi uhulumende esephakamise izinga lokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo yemfundiso emizameni yokukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe. Lokhu kuza njalo ngesikhathi abantu sebeke babona abanye abantu abahlatshiweyo beziqhubekela phambili ngempilo zabo kungela kuphanjaniswa ijekiseni le, okwenza bengasalaleli imibiko emibi ngayo ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-internet. Lokuba selithengisa isigidi esisodwa samajekiseni ngenyanga okuzenza ukuba kuhlatshwe abantu abayingxenye yezigidi 500,000 nyanga zonke. Edolobheni leHarare ukungezelelwa kwendawo zokuhlatshwa sokwenze ukuba izibhedlela zeWilkins ePaternyatwa zingandelwa ngabantu abafuna ukuhlatshwa kizo. UZulu weHarare usiyamukele uhlelo lolu esithi luzanceda ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Mrs. Thole isakamuzi zasebudiriro eHarare uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe ukuze ilizwe liphumelele ekumelaneni legciwane leli.
So far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. Ngibone ngani ukuthi siyithathe yiyo the option out of this situation, and sesizamile yonke imizamo, nothing is working out. So ngibone ngani this vaccine is going to be our last option. So personally encourage people to take the vaccination.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ngomunye wabengeza ithemba ebantwini ukuba labo bahlatshwe, ngoba ngomunye owaba ngokuqala ukuhlatshwa uhlandla lokuqala ngonhlolanja.
My presence here today with some ministry of health officials.
Ukuba khona kwami lapha labanye ngisebenza labo kutshengisa ukuba uhulumende uyathemba ukuba ijekiseni le COVID-19 liyasebenza, yikho lami ngahlatshwa.
Kodwa omunye umongikazi waseHarare unkosikazi Judith Zirungano usase lokuthandabuza ngaleli jekiseni.
Babe, angiyithembi as number one. Mina personal angeke ngavuma ukuthi bangihlabe, ngoba ngiyazi ukuthiwa yini, ngoba any drug engenayo first iyahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo. Besifunda ngayo ama-workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawapha ama-side effects, nceda ngani. We were never given anything. Kwapho ngokuthi kuthiwa i-vaccine sikhona usasa layiniwe, mina ngeke ngayithatha mina. What if ngingafa ngayithola?
Abantu abalolwazi lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 sebekhona ezigabeni zonke zelizwe. EMashonaland West bekunabantu abaningi esibhedlela seChinoyi, kuthi i-council yalelo dolobho isiqinise uhlelo lokwenza kube lula ukuthi abantu bahlatshwe. EMarondela esibhedlela seDombodombo inani labantu abahlatshwa khona libonakale licansa ngesilinganiso esikhulu kusukela ngeviki edluleyo. EMathebeleni South indawo ezifana le-Bedbridge, Wulilima Chima, Mangwe, Gwanda, Insiza, Umzingwane nasematopo. Abantu abaningi sebeqala kundwendwe zokuhlatshwa. Ekaripa, abantu abedlula amakhulu ayisithupha 600 sebehlatshiwe. Abantu abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe bazaqakathekisa ukuhlanza lesibili, njalo abaningi bahlatshwa eKaripa District Hospital. Indawo ezisemaphandleni nazo seziqalile ukuthola amajekiseni lawa emakliniki aseduzane labo. Ebindura, amakliniki athi iChiwaritso leChipatse abantu bayahlatshwa, okubalisela abadala, abasebenza kwezempilakahle lalabo abaphila lemikhuhlane ehlukeneyo. Kunje sebezinkulungwane phose ezifike ezingamashumi amathathu 28,896 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ye-COVID-19 vaccine, okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyijekiseni eZimbabwe kusukela lolu hlelo lwakuqalayo ngoNhlolanja kwaba zinkulungwane phose ezifike amakhulu amabili 194,594. Kuthi inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,288, okulinani ligoqela inkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,878 labagule basila kuleli gciwane labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,538. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umphathintambo obona ngemfundo yezinga eliphansi umnumzana Kane Matema ubikwa egcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisayo ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuzo, ukwenzela ukuthi bephumelele ezifundweni zabo. Uthi akufanelanga abazali bexotshe ababalisi laba, kodwa kumele kulandelwe indlela ezisemthethweni zokulungisa lolu daba. Ngenyanga edluleyo, umnumzana Thawungana Ndoro obona ngokwethulwa kwembiko kulolu gatsha wathi iziphathamandla ezihlolisisa ngezemfundo esigabeni seyinsiza ziphakathi kokuphenya udaba lokuthi abazali baxotsha ababalisi abahlanu esikolo seNkankezi Primary School eMathebeleland South abakhuluma ulimi lwesishona. Ngeminyaka edluleyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF wachasisa kungxoxo leStudio 7 ukuthi wangenela kudaba olufanayo esigabeni sakhe ngoba umphathisikolo kanye lababalisi bonke babevela esigabeni seMaswingo njalo bengenelisi ukukhuluma isiNdebele. Kodwa wathi akufanelanga bexotshwe kungelasisombululo ngalolu daba, wasechasisa ngenhlelo aziqhubayo zokufundisa abantu beNkayi emakolijini ukuze benelise ukuthola izikhundla ezifana lezokufundisa. Abanye njalo abazali ababencediswa libandla leMthwakazi Republic Party endaweni ezithiyeneyo zeMathebeleland bake babotshwa ndawonye lamanye amalunga leli bandla eminyakeni edluleyo bekhala ngodaba olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleland North.
Njengokuthi esiNdebeleni umuntu ebengumuntu okhuluma isiNdebele esishonele umuntu okhuluma isiNdebele kunangiyena esibongeni njalo njalo, kulinyathelo elihle kakhulu lithethwa ngukhulumendebele elakuqala abantu adebele kube likhale isikhathi sonke lesi kube sokusenza into engayisiyo ukuthi kulethwe abanye abantu abangakwanisi ukuthi bafundise ini lokukhuluma ulimi lwabantwana befundiswe eprimary ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ulimi lwabo. Siyamukela kakhulu ngenjabulo enkulu inyathelo lithethwe ngukhulumende ukuthi abantwana bafundiswe ngabantu abazi ulimi lwabo. Kwesho kulimaza izinto, umuntu ofundayo othandekile ekuqalisheni oqalayo ukufunda kumele afunde efundiswa izindane ezithiwa afundiswe zangolimi lwakhe, yikho kuqakathekileyo khonokho.
Udaba lolu libandla leMthwakazi Republic Party labazali labanye ababeze bezame ukululungisa uhulumende engangeneli, singabona uhulumende sethatha inyathelo elihambelana labaningi.
Ngicabekile ungakhohlwa ukuthi upresident kunanga ukushale ekhuluma ngokuthi yena is a listening president, ushale ekhuluma uhulumende wakhe la ufunde ngalokho njengoba yena enguye okhokhela uhulumende ekhona. Nguye upresident welizwe, uyalalela ukuphuma ebantwini. Banga uphuzile kodwa kase sokwenzakele ngesikhathi sombuso wakhe. Uyenza ugcwalisa izifiso zabantu, yikugcwalisa kwesizwe zabantu, okumele kwenziwe ngurhulumente.
Singambona uhulumende ngempela ekwenza lokhu, ingena izikolo ebadudula kumbe ikukhuluma nje.
Loko ethandekile
Ofisini kahulumende ke lapho kuthiwa lalolu hlupho lubhahile. Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZanu PF eMathebeleland North. Sixoxela ekoBulawayo. UNkosazana Precious Sibalo, owasebenza ezindlini zokudlela ama-restaurant, wenza ezemibukiso yamantombazana i-modeling, njalo lokuthathela yabagade indizamchina. Usechayela indizamchina uNkosazana Sibalo, owazalelwa koBulawayo wayafunda emaphandleni ePlumtree, ngayifunda njalo eMhali Primary School leMchabezi Mission, uthi kumele abantu balandele okufiswa zenhliziyo zabo ukuze baphumelele. Uthi okwamenza wafisa ukuchayela indizamchina yokubona abesilisa bodwa eJoshua Mqabuko Airport ngesikhathi esethekelela leyo ndawo esesikolo eMhali labanye bakhe. Ake sizwe exoxa ngalokho lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ntense Katayways laphani 5 years ngacabanga ukuthi yibe ngiraise imali kancane kancane ukuthi ngiyenze ngoba sengisekhembi manje. So kumele ngithi make my way ngathi
ekukhokhiphi. Yeah.
Ase ngiyenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba beka sengilana bengingacabanga ukuthi ngizoba ku-aviation. Bengizitshela ukuthi sengikhohle ngale ndlela ngizoba yiweta ngibe yini. But uNkulunkulu beneplan.
Yeah, so ukuqala sibili ungena ekhokhiphi wenza njani?
Ngena ekhokhiphi for ukufunda or
ukufunda sibili ukuthi ufunde.
Yes. Ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngiraise amasenti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKatai Ways ukuthi ngiyenze njani, bayaguide ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye kucockpit o basuke ngapha baye ngapha. Bayangitshela bathi hamba isikolo okuthiwa i-43 school eSouth Africa if uplan ke South Africa. So banirecommended ukuthi ngiye South Africa esikolo okuthiwa i-43. So five years ngadecide ukuthi sokuyisikhathi sokubana nginjani. Ngihambe ngiye 43. Ngaleso sikhathi ngiphuma umntana kithi umnawo wami ongilandelayo wangena yena as cabin crew, waapplya naye wawuthola umsebenzi as cabin crew. So kwanginikeza amandla ukuthi umnawo wami mayiselapha at least sizosizana ngabantwana, amafizi abantwana. So ngahamba ke ngayoqala izifundo zami ngale A43.
Ye, yeah, usuke 43 supasile sohamba njani? Kumbe ukuthi ukuqala sibili wena ungena ukustudies lapho sasalifundayo.
Yo, singena kuma studies lapho baqala ngetest abayibiza campus test. Campus test ukuthi nje bakucheck ukuthi ukuliphi izinga as far as the aviation is concerned. Ukuliphi izinga ungumuntu owazi something encane umuntu owenzi research yakho beforehand or khulele efamilini ethayelayo kanjalo. So i-test yamkhona uyayenza igcwele nje different exercises. Mina ngiyenzanga kahle leyo test ngoba everything they knew bengisebenza lapha ekhathaweza ngizange ngithole ithuba lokuthi ngenze njani or ngingathi ngaphambanisa ngokuthi ngiyenze research yami too much ekuflyenda phayana ngibe ngumuntu nami ukuthi ngibe nama-simulator endlini. That is a mistake that I did and futhi ukuthi ngiyitshela abantu ma une-dream enhliziyweni akulandaba ukuthi u-give up-ile or kanjani, research about it. Qhubeka ufunde ngayo, qhubeka ufunde ngayo. So ngafika laphana mina from zero. Test yathi yo
siyashaya uselakathaa.
Bangitshela bathi abantu abathole imark enje normally kabaqedi kulesi sikolo. But lokhuyana ngizange ngikuthathe njengokuthi sokumele ngi-give up njenge-disappointment. Instead, kwangenza ukuthi ngisebenze twice, thrice as harder than other people. But umuntu ongela mathematics naye akayiqedi le course kahle, angangenayo i-mathematics, ngangenayo i-university. So ngenza ukuthi ngiyadinga usizo ebanganeni bami ngisho nasebusuku angilali ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngipase ama-exams wami. Kuwona lawo ma-exams bengisiba i-highest kuma-sittings wami. Lapho ngela mathematics khona bengitshaya kuma 90%. So mina yonke le nto ayizange ibe i-discouragement kodwa bekunama-challenges. Yes.
So kodwa wawuzibhatalela kumbe kulo muntu owayebhatala i-tuition yakho kumbe kwakumenjani khona?
No, bengizibhatalela emalini engangiyisevile with the help also of my family, with the help also of my friends.
Lo nkosazana Precious Sibalo otshayela indizamtshina obexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni COVID-19 ye-vaccine lokuqansa kwenani labatholakala belegcikwane leli esikolo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni leMinneapolis esigabeni seMinnesota kwele Melika atshengisele ngesonto esola amapolisa ewethesa umlando wokubangela imfa yosakhulayo obeleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa uDante Wright abemuli yakhe besithi ufe ngemva kokutshayeka ngemota yakhe angene kiyo ngokuphangisa emzameni yokubalekela amapolisa akade esemdubule. Omunye wamapolisa amabili ayetheswa umlando wokufafaza isotsha lonsundu ngemva kokumiswa emgwaqweni edolobheni leWindsor esigabeni seVirginia khonapha eMelika ubikwa esexotshiwe umsebenzi. Lokhu kwenziwe ngemva kokuba usibalukhulu weVirginia ethe kuzamele lolu daba luhlolisiswe zingcwethi ezizimeleyo. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria babikwa behlasele batshisa amahofisi enhlanganiso zamazwe omhlaba eziphathisa abaswelayo emazweni asathuthukayo ambalwa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe ngempelasonto. Abasebenza ekhunjini lolwandle ama-coast guards akwele Spain abikwa esethumele izidumbu ezine zabantu abatholakale bekomunye umkhumbi obuthwele abazama ukuchaphela izwekazi le-Europe ngokungekho emthethweni besuka ngentshonalanga yezwekazi le-Africa esihlengeni se-Canary Island. Abalishumi lathoba mune munye babo babikwa betholakale bephila kodwa bekusimo esibi sokungatholi umoya wokuphefumula oweneleyo kukamule abakade begcinwe kilo.
Abezempila kahle bathi njengoba umkhuhlane ofuba we-asthma uhlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa yi-COVID-19, bakhuthaza abaphila lalolu fuba ukuba balandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane njalo balandele ukuthatha imithi ye-asthma ngoba besengozini enkulu uma bengatholakala bele-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngocweleyo.
Ingcweti kwezempilakahle zithi ukuqala kwesikhathi somqando kubuya leminye imikhuhlane yofuba egoqela i-asthma. Kungakho ngesikhathi lesi sobhubhane lwe-COVID-19, abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba alandele izixwayiso abaziphiwayo ukuze behlise amathuba okubanjwa imikhuhlane yesifuba. Udokotela Mthabisi Anele Bebe ukhuluma ngomkhuhlane we-asthma.
I-asthma umkhuhlane wamaphapho utholakala ebantwini abalama allergies. Esikhathini eziningi abantu laba ukuthi bengahlangana lento okuthiwa yi-allergen iyaba yenza ukuthi umphimbo wabo usuke uvaleka. So imphimbo ingavaleka, lezi indawo ongena khona umoya zibe zincane, kusuka kube nzima ukuthi baphefumule kuhle. Kulezinto eziningi ezingenza abantu bebele bengene ku-attack, sometimes umqando, sometimes ukuhlala la omangoye, ukupheka ngomlilo, intuthu liyana iyabangenisa kuma attacks. Abanye nxa bengekho ku medication ekwanileyo lakho sokulakho ukuthi bengene ku attack.
Uqhubekela phambili uBebe elimukisa abantu abaphila le asthma ukuba baqinise ukuzivikela ukwedlula abanye bonke abantu ukuba bengabanjwa yi COVID-19.
Ebantwini abale COVID asthma isuka ibe worse njengoba i-COVID la affecta amaphapho, kushuthi abantu laba sometimes bathwala nzima ukuthi bephefumule kuhle. Ngakho-ke sebelakho ukufa, kuqakathekile ukuthi inanzelele bekhangele kuhle ngudokotela, bebe kuma-medication abo kuhle.
Umnumzana Ferdinand Dlodlo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi laba abalomkhuhlane wofuba ngabangatholakali lapho okubuthene khona abantu abaningi ngoba kulula kibo ukuthola i-COVID-19.
Umuthi omkhulu ku-COVID-19 ukuthi umuntu egqoke izayeke ama-face mask. Ngakho-ke ebantwini abale-asthma bona kunzima ukuthi befake ama-mask isikhathi eside ngoba abanye bayakhala ngokuthi bayavaleka, bayakhala ngokuthi abasaphefumuli kahle, bona bevele bengaphefumuli kahle bengila ama mask. Kuyabe kufuna ukuthi bengabi lapho kulabantu ababutheneyo khona abaningi.
Unkosikazi Ruth Sibanda ophila lofuba lwe-asthma uchasisa ukuba yena uziphatha njani ekuphileni layo.
I-asthma ayifuni uzonde, ayifuni uthabe kakhulu, ayifuni uye lapho kule dust khona, ayifuni ukuthi uyethuke. Ama-medication engisebenzisayo isabhethamol. I-asthma vele ayithandi izinto zona lezi like ukuba lapho kule smeli khona, like ama-perfumes lawa strong, lokuba lapho ungani kulokungcola khona kakhulu. I-asthma iyaku-attack ngokusendaweni ezinjalo.
Umkhuhlane wofuba lwe-asthma ngeminye yemikhuhlane engelaphekiyo ihle iphele, kodwa kuyisimo esingaba lomuntu okwempilo kumbe siphele sodwa, ikakhulu ebantwaneni nxa lapho bekhula. Lesi sifo sidala ukuba umuntu aphefumule nzima, abe nenhlungu zesifuba lomphimbo loba ukukhwehlela okwesikhathi eside. Kodwa ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungenqabelwa uma umuntu elandela ukuthatha imithi ayiphiwa ngodokotela. Umuntu ongathathi imithi ayiphiweyo ubika ezifaka engozini enkulu ngoba i-asthma kungumkhuhlane ohlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa yi-COVID-19. Amaphilisi awenyanga eyodwa abiza amadola amathathu eMelika, i-$3, ukuthi umuthi ofakwa kokungumtshina kokuhotsha owe inhaler ubiza amadola alitshumi lasithupha eMelika, i-$16. Imele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umeli weMalawi eZimbabwe uNkosikazi N. Komwenda uncoma imithetho yalelo lizwe evumela abantu ukukhonza inkolo ezehlukeneyo abazikhethayo, esithi ngoba akunjalo kwamanye amazwe lapho uhulumende abahle bakubeke sobala ukuthi kulokholo olulodwa kuphela olungalandelwa. Ucho lawa mazwi emkhosini wokuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu selokhu ibandla lokholo lesiKristu ele Rugare CCAP lasungulwayo eHarare ngomnyaka ka-1971 abayithi yiGolden Jubilee. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Njengisa injabulo ekumanyaneni lamakholwa akuleli bandla uthethele lithuba laye unkosikazi kumwenda ukukhokhela kwenye ingoma ebihlatshelwa kulo mkhosi owenzelwe emzini owakhelwa ababesebenza kuloliwe owerugare eHarare lapho ulesakhiwo saleli bandla lesi-CAP. Unkosikazi kumwenda ukhuthaze abangena leli bandla kuleli ukuba mabangabandlululi kulabo abafuna ukuba ngamalunga bengakwamanye amazwe kanye labeZimbabwe.
In other countries where you have restrictions, it's not easy to have a church of foreign origin.
Awulula ukukhonza kwamanye amazwe lapho okulemigoqo khona ukuba lebandla labantu bokuza bekhonza kilo okweminyaka edlula amachumi amahlanu. Siyazibonela lapha ukuba abantu balobudlelwano obuhle, silabavela eMalawi, silabavela eZambia. Abakhonza bendawonye besebenzisa iloba iluphi ulimi abalufunayo, basebenzisa ulimi lesitshewa, basebenzisa isiShona.
They use Tshewa language, they use Shona.
Okusekelwe ngeyinye yenkokheli kuleli bandla uDr. Lamiel Phiri olabazali bakhe abadabuka eMalawi kodwa wazalelwa eZimbabwe.
Here we call ourselves the citizens of Shalom. That means we have no
thina sizibiza ngelokuthi sizizalwane zeShalom. Kusitsho ukuba sisebenzisa indimi ezehlukeneyo. Le ndimi zonke esizisebenzisayo ngoba amalunga ethu avela kumhlobo ethiyeneyo. Ngakho kumele bazwe bekhululekile lapho besenkonzweni. Yikho sisenza ngendlela esenza ngayo.
We are really grateful for that.
UDr. Phiri wengeze esithi lokhu ukuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu kuzoqhubekela phambili okomnyaka wonke wonalo oka-2021. Abethabe emanzi te amakholwa angamalunga aleli bandla leRugare CCAP ngokufikisa kwaleli bandla iminyaka engamachumi amahlanu. Omunye wakhona kungunkosikazi Alice Muntali ongumcebisi wabasakhulayo abangamantombazane.
Ngibona ngani vele sengihambile ezulwini. Bakhona abaqalisa kuyakhala ichurch bashona. Bathi siyabakhumbula labo. Ngizwa ngijabula kakhulu ukuthi umlimi ukhona. Inkosi kayihambelele phambi ngenkonzo yethu iRugare CCAP.
Osakhulayo ongunobhala eRugare CCAP umnumzana Bernard Size uthi ubonga uNkulunkulu ukuba lifike esaphila leli langa lapho ibandla akhonza kilo lifikise iminyaka engamachumi amahlanu.
Thina ama-origin ethu sisuka eMalawi but sibonga iZimbabwe basivumela ukuthi sibe lapha siwakhe ama-church. Siyadumisa uNkulunkulu silapha eRugare sibonga uNkulunkulu iminyaka efika 50 years.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sikubeka sobala ukuba umuntu ukhululekile ukuba alandele ukholo aluthandayo. Yikho nje kulamabandla enkolo ezijiyeneyo kuleli. Uhulumende uthi lokhu kuhlezi kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lapho anxusa khona inkokheli yamabandla enkolo ezijiyeneyo ukuzahlanganyela laye lapho eqhuba imisebenzi yokuthandazela ilizwe njengalo awuphawule kunyanga ephelileyo owe-Thanksgiving Day. Bekuhaywa ingoma ezidumisa umdali njalo ngendimi ezehlukeneyo ezivalisa isiNgisi, isiShona, isiSwahili, isiTshewa lezinye kugiywa kujajulwa ngesikhathi kuthakazelelwa ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu ibandla leRugare CCAP Church lasungulwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uzulu khanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 AF vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi zokuhlatshwa ijekiseni le. Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Ken Matema ugcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisa ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuzo. Okuluhlupho olubhahileyo ezigabeni zeMatabeleland. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.